Mo nandare ii muchange mwine mutambo mkuru we Harare Derby pakati pe Cape United ne Dynamos. Uyo wauya panguva iyo makepekepe ne Dimbare dzese dziri kutatarika mukaso laga Premier Soccer League. Dynamos iyo iri pamusha haina kupamidzira mari yepagedhe kubva pamadhora 10 zvekuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu apo vatevere zvikwata zviri izvi vari kuya kuzokudzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo. Mitambo pazvikwata izvi kunyanya wekutanga mumwaka unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemagreen machine vainocenti mutena vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Aiwa, inenge arhaivha is not predicted by him, by form. Inoona kuti either win the game can win.
Mutambo uyu wauya panguva iyo Dynamos yave nemurairidzi mutsva Tondirai Ndiraya uyo akatsiva Lloyd Mablanyo Chigove, asi Cape United ichiri na Lloyd Tembwe uyo aivepo apo Dynamos yairayiridzwa na Lloyd Mtasa mwaka wapera. Mumwe muteveri wemagreen machine Vitek Sale anoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedzeke anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
Ndinoonawo zvakare kuti Cape United mukochi uyu Mutengwe anonya kuzivisa kuti basa rake kuti ringe riri rinochengetedzekawo kana kuti pride weyetimu wekuti iite zvakanaka unofanira kutitorova Dynamos.
Pari zvino Cape United iri pachinhano chechitatu muurongwa hwekaso laga Premier Soccer League, asi Dynamos iri pasi pasi pachinzvimbo chegumi mushure mekuita mangange shondo rapera neBlack Rhinos. Dynamos ine mapoints 10 nemapfumbamwe, mapoints mapfumbamwe pasi pechikwata chiri kutungamira makundano aya cheFC Platinum. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatachenda Feremango vanoti kutatarika kwavo kuri kupera pamakepekepe.
Dynamos inotanga kusimukira pacape kutarisira kuhwina. Pese patinotamba necape ndipo tinotanga kusimukira tanzwa nekuzviziva nekuti tanga tichitotarisira kuti hatichasimuke bati pacape kupi tichasimuka.
FC Platinum yacho iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamusha nechapungu Mandava Stadium. Panguva iyo Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri iine mutambo usina kupfava nevavakidzani vavo veBlauwayo Chiefs. Mitambo yese yekaso laga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Chicken Inn vs Blauwayo Chiefs, Herentals vs Wange, ZPC Kariba vs Triangle, Yaja vs Harare City, Ngezi Platinum Stars vs Black Rhinos, FC Platinum vs Chapungu, Nesondo Dynamos vs Cape United, Manika Diamonds vs Highlanders, K1 vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.